ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti heyi no misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu kukadzi 7/2018. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanodoma vaNelson Chamisa kuti vafanobata chigaro chavo chekutungamira bato iri panguva iyo vanenge vachirapwa kuSouth Africa kwavari. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzotaura pamusoro pekusagadzikana kuri muMDC inotungamirwa navatsvangirai. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvotaura pamusoro pegakava riri munyika iyi pakati pemutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma nebato ravo reANC iro riri kuda kuti vasiye basa izvozvi. Varipa mujikandigere vanoratidzira mubulawayo vachiti vanoda kuti mari dzavanopiwa dziwedzerwe. Gurukota redunhu remasvingo vaSilas Hungwe vanoramba kupindura mubvunzo inechekuita nemhirizhonga musarudzo. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM paDiaspora Forum tiri kutarisa nezvekodzero dzekuvhota dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 6080-15580 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.